mwaka wakutengeza poja waparu wanasi ni mwe mtelezeri we mtungamiri wenyika wa Kembo Maadi pa musika weto bako South Floor hapo mtengo wa pamsoro wange uri madora mana ni masenzi makuma shanu pa kilogramu mtengo wa pasi uri pa masenzi makuma viri pa kilogramu ni tengo iyi haina kufadza varimi wakawanda au watikana mitengo ikasawezera varimi wakawanda vanogona kutadza kuri mafodya va Costa Kapudza vekumburwi vaudza Studio 7 kuti mitengo yanhasi inoita kuti varege kurima fodya zvachose vakapfudza vanoti vambomira kutengesa fodya yavo uye vave kunoitengesa pamukoto vamwe vasina kufara nemitengo yefodya ndiishe musarurwa vekumashonaland east avo vati vambomira kutengesa fodya yavo
kugorera varimi kumashure aye totombokanzura seo tombokanzura seo yatotomboona kuuaa
varimi havasi kufarawo nenyaya yekuti kunyange hazvo fodya yavo ichitengeswa kunze kwenyika ivo havasi kuzopiwa mari yavo yese ari madhora ekuamerica pasi pechibvumirano chakaitwa nereserve bank of zimbabwe nekambani yetobacco industries marketing board varimi vachapiwa zvikamu makumi mashanu kubva muzana zvemari yavanenge vatengesa ari maRTGS uye zvimwe zvikamu makumi mashanu zviri madhora ekuamerica asi varimi vakaita saamai Margaret Dambeni vaudza Studio 7 kuti vanga mari yavo yese ari madhora ekuamerica
aiwa mutemo inindi kuda yusa kana pasina fodya yangu ndinopisa because ndiri kuda yusa yusa ndorandi kutoda pafodya yangu nokuti fodya itengu yebhodi kai ndoda yusa yusa ndorandi kuda kuverenga kudai kulazi RTGS ka haigaisi haitengi ng'ombe hairori mukadzi zvakawanda saka ndopaa kuti ndiite mari kutikwama handiri kubati pazvina nebasa ndoda kuita mari ndiite mari kozvino mbezi mwanga handina mari RTGS yekubirwa handidi
vatiwo vakatenga zvekurimisa vachishandisa mari yekunze nekudaro vanoda kubhadharwawo nemari yekunze vakapfudza vati vanotsigira vamwe vavo vari kuti vapiwe mari yavo yese ari madhora ekuamerica sezvo iri iyo yavakashandisa kutenga zvekurimisa
ndokumwe kubaisa kwatotanga ikoko taiziya apa isii ainge iti zvikutwa zvinezvisiriinanika isisi zvanga zviri nani taiza us zienda $60 nebhondi kana tiza $90 atimungwanizadati saka inenjiswa iri yesika esizaotozvisupihozvisinani but apa tatenya kudwa zvakanyanya zvakanyanyisa saka kutina break market zviziri nani kana zvaramba zvakagadira manyowa
sachigaro weti amb amai Monica Chinamasa vati mitengo yakaderera sezvo vanotenga fodya kana kuti matobacco merchants vari kuchajwa mutero weintermediated transaction tax wezvikamu zviviri kubva muzana apo vanotenga fodya nekubhadhara varimi vati pane nhaurirano dziri kuitwa pakati pavo nevanotengesa fodya nehurumende dzekugadzirisa nyaya iyi uye vanoona sekuti izvi zvinogona kupedza dambudziko remitengo iri pasi iri amai Chinamasa vazivisa kuti mwaka uno wainge wakaoma chose sezvo kwakapisa zvakanyanya uyewo vati vamwe varimi kumanikaland vakaparadzirwa fodya yavo nedutu mupengo cyclone idai vati kusvika pari zvino havasati vari kuziva kuti ifodya yakawanda zvakadini yakaparadzwa nedutu mupengo idai
hatisi kuziva but kana wakainsure that's where the insurance comes in so it's very important that they were insured but as of now we have no figures as you are aware it's difficult to actually reach those places so we know nothing as yet
Zimbabwe inotarisirwa kutengesa mamiriyoni mazana maviri nemakumi mana emakirogiramu efodya inove fodya shoma pane yakatengeswa mwaka wapfuura gore rapfuura Zimbabwe yakatengesa mamiriyoni mazana maviri nemakumi mashanu nemaviri emakirogiramu efodya ikawana mari ingangosvika biriyoni remadhora ekuamerica vachivhura misika yefodya zviri pamutemo vamuhadhi vati hurumende yavo inotsigira varimi vefodya uye vati inoda kuti varimi ava vabatwe zvakanaka sezvo fodya ichipinza mari yekunze yakawanda munyika pane misika mitatu yefodya munyika inoti Tobacco South Floor Boka nePremier uye misika yese iyi iri muHarare kunze kwezvicherwa zvakabatanidzwa fodya ndiyo inopinza mari yekunze yakawanda kudarika zvimwe zvose muzimbabwe ndakamirira Studio 7 muHarare ndini Godwin Manguja.